ukudewo
andisiri
ndadzima ndewo yari kundidaidza
ndewo
yari kundidaidza dzima
redio yo mwana wazvozini mazishaya mani usapinda kuti tanzi ndiuri dzaricho ndiuri dzaricho uhandiwo ndiuri kufurira tino kuti apota tichitsika tsika zvino unonyazodeiko panapa iwe uri kudei panapa tinosiyani
anotinwa
kwasiya kupi
aiwe ndosiyo kwadzana round nasekuru sekuru achiri kuona chiva vandikudubure zvangu tino drive ndege ni
unondotaura ndione ni tino asoka
sekuru mutino gona driver emizeku
tino unezera neni tino
aa
muswa uchauraya munhu usina license ndo pochana kuti hausitsotsi
misa ndine provisional inzeku
ndisa pisi ndike chingwa chezviyo kudaro uneka kungwarisa kana basereza esina kuti mwana wako anobuda kuti mbanje
aa makamunona kupi makandona kupi
iya ira license here anondishora kuti ndiona ira license here
ndio
ira license here ari mwana wangu musina tichibalanzirwa mari tichibalanzirwa mari nemuzukuru wangu tinotoswa kuti legend driving school legend iri munani legend iwo wakazvinzwa kwatinewo
ndakazvinzwa kubaranda mari
chiri kukutadza kutora license vana vadiki chii chiri kukutadza zange utori karombe iwo mwana wazvinzwa buda muno buda muno tichakatsidza nawo zvokwati eke endai kutora license endai kudrive inonzi kuchi kulegend driving school recently ita $2.99 munhu unofamba
sekuru mari yacho inobva kupi kona
izvo inobva unombodhakwisa unaona yauri kudhakwisa kuona
sekuru mama unoona ndakadhakwa
hautenge doro iwoyo hautenge doro tuma kotsa zvino ndomari ndokwana resi mani hamunwe makotsa here panapa iwoyo
sekuru zvasiya
samazvaro pamhanzi vange dachikari kurwara raro itai tsika yamurukuita iyoyo tichaona tichasana kupi
iwe player sub music yasekuru mani
iwe chichi kana kune nhatu tora mota chimunofa tora mota chimunofa enda udzoke pano kusika inda driver mota iyoyo
mada mwana pekundibatira
eh urati enda nayo simuka ipapo enda nayo kana nayo enda nayo ka
andiyo rai
eh nayo